Ndimaonero angu kutanga kwakaita mutambo mari mwezuru takaona chikwata cheIvory Coast icho chinova ndo kuri kutambirwa mitambo yeNations Cup chichikunda chikwata cheGabon. Izvo zvoratidza nguva dzakawanda chikwata chikunenge kuchitambirwa mitambo iyi ndicho chinovhura uye nguva dzakawanda zvikwata izvi zvinowanzonetsa zvichinosvika tongoti kuma semifinals kana iko kuma finals choka chabudirira kutora mukombe. Saka nacho chikwata cheIvory Coast chakatarisirwa kuti pamwe chichanosvika ikoko kuma semifinals kana kuma finals. Pano mutambo wakanakidza zvikuru, mutambo weCape Verde payakasangana nechikwata cheGhana. Ndotenda vakawanda vanga vakatarisira kuti chikwata cheGhana chichabudirira, asi Cape Verde yakazogona kunda chikwata cheGhana nezvibodzwa zviviri.
Iko kuendawo mberi, munoona sekuti zvikwata zvichazosvika kumusoro-soro ndezvipi muchitarisa matambira zviri kuita?
Kune chikwata cheSenegal chinova ndicho chakatora mukombe uyu pakaitwa makwikwi last makwikwi eNations Cup. Ndo chine vakomana vakaita sana Sadio Mane vakawanda vakatarisira kuti ndicho pamwe chingagona kuti chisimudza mukombe uyu. Asi takaona nezuro vamwewo vanenge vakatarisirwa pamakwikwi yese chikwata chakaita seEgypt vakawanda vanenge vakatarisira kuti chingangogona kubudirira chichitakura mukombe. Asi takaona chichikwikwidzana neMozambique chikazongodzora mutambo wakunopera.
Kwenyuwo seZimbabwe, sei musirikowo ikoko kumitambo yakadai iyi?
Ine hangu neumbowo hwangu ndinoziva kuti vatambi tinavo takakomborerwa Mwari vakatipa vatambi vanogona. Chinongotinetsa pamutambo wedu wenhapo ndeavo vanotungamira mutambo. Tikagadzirisa ipapo hapana chatingakonyewa, uye nemagadziriro anoitwa kusati kwanotambwa inini ndine chokwadi kuti tingasvika kuno nokuti vatambi tinavo.